Ndinokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muri kuchipiwa nenhasi Reichoto ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutaura naMai Kudza Ikadzombe, kanzura weWard 41 muHarare. Tinokuchingamidza ine mufaro Mai Kadzombe.
Ndinotenda zvikuru vachoto.
Kanzura semunhu mutsva ari mukanzuro yeHarare, munonzwa sei nekuva nechinzvimbo chaminacho ichi?
Ndinofara zvikuru kupiwa mukana wakadai so. Miriro vagari vemuno muguta reHarare, iro rinova capital city reZimbabwe. Mukana wakakura wandinokoshesawo nemwoyo wangu.
Semunhu wechidzimai, munonzwa sei kushanda basa renyu mukanzuro yakazara vanhu varume?
Chokwadi hazvisi nyore kuti uve mudzimai anenge achitenza pakati pevarume and une chinzvimbo chepamusoro. Inini ndakasarudzwawo kuti ndivewo chairwoman wekomiti inoona nezveenvironment. Ndiyo komiti inoona zvemvura, zvesuweji, zvetown planning, zvemarodzi eguta rese reHarare. And semukadzi mumwe chete anenge aripo pandakakomberedzwa nevarume, munoona dzimwe nguva nangu ukataura zvinhu zvinenge zvine udzamu, zvinenge zvine musoro, unoona vanhu vachikutarisira pasi. Saka unotozofanha kupedzisira utori mukadzi anenge akatoshinga uchimira pane zvinhu zvaunenge uchiita nemwoyo wako wese.
Amai Kadzombe, matiimi muri sachigaro wekomiti inoona nezvemvura, tiri kuona kuzvo kuti guta reHarare rine dambudziko remvura. Nyaya iyi mukuifambisa sei?
Dambudziko ranga richiitika nderekuti mvura yanga isiri kunaya. Iko zvino tiri kutofara tichiona mvura ichinaya. Malevho zedu mudhemu reLake Chivero anga adzikira zvisingaite, and uye tinoona nzvimbo dzinenge dzichitungwidza neruwa dzichiisa china inobva yesuwa ichiundwa directly into Lake Chivero. Izvo zvanga zvichikonzera kuti mvura irimo muLake Chivero shoma yacho ive yane china yakanyanya. So pakuzotenga mushonga tanchizoona kuti tanta kushandisa mushonga wakawanda, imwe dzenguva mushonga uyo uchizokurirwa. But izvezvi kune kunaya kuri kuita mvura, tinovimba kuti zvichaita nyore.
Mungatiudzo here kanzura Kadzombe zvamuri kuita sekanzuru kunyatsokuona kuti izvo dambudziko remvura iri ragadziriswa zvachose muHarare?
Kugadzirwa haringakwanise kugadzirwa rose pamwe chete. Chitove chinhu chekuti tichatobatana nevehurumende varivesentral government kuti tibatsirane kuti vatipewo mari inenge ichigadzira mbijana mbijanawo, tikambotangawo nemapaipi tozotangawo nezvimwe tichiwedzera. Because nokuti mvura yachona ine zvinhu zvakawanda zvirikuda kugadzirwa, but zvinhu zvinogadzirisika zvazvo.
Sakanzura wechidzimai Amai Kadzombe, zvii zvamuri kuitawo mukuona kuti zvomasimudzira vanhukadzi munzvimbo yamunomirira?
Munzvimbo yandiri kumirira zvandatanga nazvo mubhajeti ratakaita ra-2019 ndemeku kutizvoni mukwanise kuitwe panzvimbo panoberekerwa vane maternity clinic. Tine kliniki yatinayo padistrict yedu. Ndakakombekedzawo vamwe vandinotenza navo mukanzuro pataita mabhajeti aya kuti kliniki yatinayo iwedzerwe pave nematernity clinic. Saka tanga tichiona vagari vemumaubhura muno vachienda dzimwe dzenguva kunzvimbo dzekure kunge kuMount Upton kuna nadziva rasekwa vachinoedza kunosununguka ikoko. Apa zvinenge zvave nyorewo nenyaya yekuti tenge tavaitirawo matenesi patinge navo.
Mashoko enyu ekupedzisira Amai Kadzombe kune vanhu vakateerera Studio 7 panguva ino?
Inini ndoda kukurudzira vamwe madzimai tisatyisidzirwe, tikwanise kuvawo munzvimbo dzinenge dzichikwanisa kupa mukana wekubatsira vanhu. Musha mukati, musha uno weZimbabwe, tisu madzimai ngatibatanei tibatsirane kugadzirisa nyika yedu kuti tienderere mberi.
Tinotenda Amai Kadzombe nekuva nemukana wekutaura nesu pano paStudio 7.
Ndinotenda.
Vanga makateerera kuna Amai Kudza Ikadzombe, kanzura weWard 41 muguta reHarare. Muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipihwa pamhepo nemugora wega wega naMarvelous Mutsvanganya uye weStudio 7 ari muWashington DC. Asi nhasi uno machipihwa neni Ray Choto ichiti muve nezuva rakanaka.